Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 6/2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti hurumende yavo iri kutora matanho ikusimudzira mabasa ezveupfumi.
Vagari vemuHarare pamwe nenhengo dzemapato anopikisa vanoshora mashoko aturwa muparamende navamugabe.
Vechidiki vanodarika zana vopinda muchirongwa chekudzidziswa matangirwo pamwe nemafambisirwo anoitwa makambani.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti hurumende yavo iri kutora matanho ekusimudzira mabasa ezveupfumi nechinangwa chekuti nyika ikwanise kugadzirira zvinhu zvakawanda zvekutengesa kunze pamwe nekuvandudza mabasa ekurima nezvicherwa. VaMugabe vataura mashoko aya nhasi muparamende pasi peurongwa hwavo hweState of the Nation Address. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vati mitemo yakaita seStatutory Instrument 64, iyo inorambidza makambani nevanhu vemuno kutenga kunze zvinhu zvinowanikwa muno, yasimudzira maindustry sezvo yave kuita kuti makambani nevanhu vashandise mari yekunze zvine mwero. Vatiwo hurumende yavo iri kurerutsa mitemo yekuita mabhizimisi munyika nechinangwa chekukwezva vemabhizimisi vekunze, uye vatiwo pachatangwa bhanga rekusimudzira mabhizimisi madiki pamwe nerimwe rinotsigira madzimai. VaMugabe vazivisavo kuti maindustry ezvicherwa pamwe neekushanyirwa akaita zvakanaka chose gore rino, izvo zviri kupinza mari yekunze munyika. Vatiwo hurumende yavo ichibatsirwa nemakambani akazvimirira nedzimwe nyika iri kutenga chibage kunze kuti nyika ive nechikafu chakakwana. Vatiwo hurumende iri kutsigira mabasa ekurima pasi pezvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input support scheme. Asi munyori anoona nezveupfumi zvakare vachimirira Hatfield mudare renational assembly vatapiwa mashakada vati veruzhinji vatambura nenhamo, uye vaMugabe havana kutaura kuti hurumende yavo ichapedza matambudziko aya sei.
Tanga takatarisira kunzwa zvinhu zviri kubata upenyu hwavanhu zviri kunetsa munyika, zvikurusa nyaya dzemabond notes, kushayikwa kuri kuita mari mumabank, vanhu vatambudzika, havana mari yekuenda kuChristmas, mabonus, nyaya yemabonus haina kutaurwa, nyaya yekushayikwa kwemuhoro yavanhu haina kutaurwa. Saka State of the Nation yatadza kunangana nemibvunzo iri kutaurwa nevanhu.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika zvakare vachimirira masvingo South muparamende vaWalter Muzembi vati mabasa ekushanya munyika ari kubudirira zvikuru nekuti vanoita basa nemazvo, uye vanofara kuti vatungamiriri vari kuzviona.
Ukauya kubazi rangu retourism unoona kuti vanhu variko vakanangana nezvavanofanira kunge vachiita, kutambira vaenzi nokutora mari yavo namaservices avanopuwa nemaoperators angu. Hautiwani muzvinhu zvesucession, hautiwani muzvinhu zvakasiyana-siyana. Ndakangopa from day one, ndakapa sekta yangu mutemo wokutanga ndokuti takauya kubasa kuzoshanda, kuzoshandira vanhu, kuzoshandira Zimbabwe.
Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu zvakare vachimirira mberengwa West muNational Assembly vaJoram Gumbo vatiwo mashoko avaMugabe abata zvese zvakakosha munyika zvakaita senyaya yekurima.
kana mukuru nyika achitaura kureshi nyika achimhanya mhanya kune dzimwe nyika kuna na Brazil kuna na Belarus vachitsvaga mishinari nezvimwe zvakadaro nokupa mbeu dzimwe yavanopa kumadzisha vachiti nepresidential inputs vachipa imwe yavanoti ndeyokupa command agriculture ndezvokuitira kuti nyika ibudirire kana nyika ine kubudirira ine chikafu chayo inobva yaita kubudirira kwakana
Zimbabwe yakatarisana nematambudziko akawanda munyaya dzeupfumi uye maindustry asi kushanda nekuda kwemitemo inoaomesera pari zvino nyika yakatarisanawo nedambudziko rekushayikwa kwemari pamwe nenzara nhengo dzebato rinopikisa dzinoti dzange dzichitarisira kuti vamugabe vataure kuti vachagadzirisa matambudziko aya sei ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
zvichakadaro vagari vemuHarare pamwe nenhengo dzemapato anopikisa vashora mashoko aturwa muparamende nhasi nemutungamiri wenyika varobert mugabe mutoro wedu naThomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
vagari vemuHarare vakaita savaworship dumba vanoti hapana chavanzwa chine musoro chataurwa nemutungamiriri wenyika muparamende nhasi
mugabe wapangidza kuti havana zvekutaura nekuti hapana zviri kuitika munyika munyika hamusina chirimo ivo pachavo chaivo chavanyatsopangidza kuti inolonga havasina kana hope havasina tarisiro yekuti pane chingaitike munyika muno vangomirirawo mashoko vangotaura ndanzwa ndekuti dai mwari vaita kuti mvura yanaya pamwe vari kufunga kuti mvura ikana ikonomi ingamuke adonno kuti zvinotangira papi
mashoko avadumba atsinhirwa nenhengo yeparamende inomirira Norton vatemba muliswa avo vati vanga vakatarisira kuti mutungamiriri wenyika achabata-bata nyaya yeuori uhwo hwavanoti hwatekeshera munyika zvikuru sei muhurumende
iyi nyaya yavagara vachitaura zvisingaitwe kutanga zero tolerance on corruption yavagara vakataura since the first session yeparliament kasi nhasi corruption ichiri kungoitika nyika iri kutambura iyezve zvatichaziva kuti president ivo vacho vane political will here yekudia necorruption nekuti tinonzwa kuti professor moyo ari kuprotectwa naivo mamuona nhasi achiya kuparliament pesa pangasingauyi achitya kusungwa kasi kiivo kana varipo haasungwe kunast zvakare nenyaya yezimdef iri kutaurwa haasi kusungwa deputy minister akasungwa nenyaya imwe chete asi minister haana kusungwa saka kusvikira vasina kusunga vanhu nenyaya yecorruption hapana kwari kuenda nyika
nhengo yemdct inomirira mabvuku muparamende vajames maridhadhi vanoti vamugabe avo vataura kwemaminitsi anokwana makumi matatu nematanhatu havasisina mhinduro pane zviri kunetsa munyika saka nokudaro vanofanira kusiya basa
akomanaka zvinosiririsa ukaona nyika yasvika painonzi nyika yasvika kumawero kuti purezidendi wenyika vanoya muparamende voita 36 minutes vasina zvavataura nyaya yakanyanyisa kukosha kuvanhu nenyaya yemabond notes yekuti mabond notes achamira sei purezidendi havana kuitaura vari kuita kunge vari kupa spichi yekujobek isinei nezviri kuitika muzimbabwe zvekuti ndanzwa urombo kuti nditi nyika yedu iri parumananzomba handira zvandinenge ndataura nyika yedu yasvika pekuti tasvika kumagumo nokuti ukaona purezidendi vaakuita spichi yekuti ivo pachivo muspichi mavaraudza kuti vagumirwa kokoizo kuzoti isizo mudhara agumirwa zvinotyisa zvokuti ndotoshaya kuti ndozvitaura sei kuti nyika manje kana purezidendi agumirwa kudai kwokuzoti kunyika kuti paspichi yavataura ndaedza kuteerera ndikateerera kuti ndinzwe kuti pane zvavachataura here kusvika kunzwa ndakuti vatu vava kuti ndichipeta mazwi angu ndikati vari kupeta mazwi acho avataura ndaapi mazwi avambotaura
zvichakadai vaimbova gurukota rinomirira nyaya dzevashandi amai Paurina Gwanyanya Mupariwa vanoti vafara kuti mutungamiriri wenyika atsinhira nyaya yekutaurirana kwevashandi vashandirwi pamwe nehurumende pasi petripartite negotiating forum kana kuti TNF
inini ndinongonzwa kuti ndinofara but in a way also is rather too late because president vakadai vakazvireza kare izvozvo zvokuti tripartite negotiating forum saka munhu akanga ari muministry ndakasiya bhiru tatogadzira chifunga kuti in the next 3 or so months after tabva kumaelections paana minista vanyowani vangadai vakatouya kuzoritebhula kuhouse izvi zvinobatsira kuti vanhu vataurirane izvi zvinobatsira kuti zvichemo zvomuindastry zvipere mungatarisa pari zvinhu izvi zviri kutoratidza kuti hurumende iri kutorasikira kuti izive kuti vanotambira rini ndavanani because haukwanisi kuve nevashandi vehurumende vanoti uyu anotambira musi wakati uyu anotambira musi wakati vasingazive
asi gurukota rinoona nezvematunhu uye vari murongi wemisangano muzanu PF vasevhia kasukuwere vanoti vafara zvikuru kuti mutungamiriri wenyika asimbaradza nyaya yekuwaniswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi kune vechidiki pamwe nemadzimai
tinozvitambira chose nekuti tatitsigire vana vachidiki nevakuru madzimai kuti vawanewo pekuvaka misha yavo vakwanise kuwana ndokutisumudza ekonomi vanhu vanenge vachivaka ndokutovakwa kwenyika chonzi ikonomi kusukuvakwa kwechi saka mudzimba ndomunovakwa nyika ndozvatiri kuita tinotenda chose purezidendi vatsigira chirongwa ichi
asi amai mupariwa vati vamugabe vanga vachifanira kutaura nezvenyaya dzekushayikwa kwemari kumabhanga pamwe nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika
vasiya zvakawanda nekuti vamhanyira kunobata kutingati kumupendero ivo vachisiya mongo wenyaya kuti nyaya dzemari ikonomi nyaya dzekuti mabhondi notsi hadzina kumbotaurwa nyaya dzekuti chero nyaya dzekumabhengi kumira makiu izvozvo mukatenderera mutaundi muno munoona kuti kune machembere kune vana kune zvirema kune vanhu vese vashandi havachagara mumabasa nenyaya yekuenda kunotsvaga mari kumabhengi purezidendi vangadai vabatabata kuti sehurumende pane urongwa hupi huri kuita kuti vazogadzirisa kuti vanhu vasagare vari mumarodhi vachitsvaga mari
vamugabe vaifanira kutura mashoko avo muparamende svondo rapera asi vakatadza kutura mashoko avazotura nhasi mushure mekunge vaenda kurufu rwevaimbova mutungamiriri wecuba vafidel castro ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909am 4930
kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave
nhengo dzesangano revakarwa hondo yerusununguko dziri pasi pavakristopher mutsvangwa dzinoti hadzisi kuzoenda kumusangano wepagore wezano pf uyo uri kuitirwa kumasvingo svondo rinouya mutauriri wesangano rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia vanoti sangano ravo harina kukokwa kuti rive pamusangano uyu sezvinosimboitika makore ose apfuura vamahiya vanoti chikonzero chikuru chakaita kuti sangano ravo risakokwa kumusangano wezano pf uyu ndechekuti havawirirane nevari kutungamira urongwa hwemusangano uyu vanove vechikwata cheg40 vanoti izve zvichapinda munhoroondo yemusangano wezano pf kuti kekutanga musangano wakadai waitwa pasina nhengo dzevakarwa hondo yerusununguko vakasarudzwa zviri pamutemo hatina kukwanisa kunzwa kubva kune murongi wemusangano muzano pf vasevia kasukuwere ngatinzwei hurukuro yataita navamahiya
ichokwadi kusvika pari zvino hatisati tatambira tsamba yekukokwa kuti tivewo pamwe chete nechatakatambudzikira pakaperera upwere hwedu hwakakosha zvakadaro hatisati tadaidzwa kumusangano iwoyo waakuitwa wevamwe vanhu isu tisipo
zvikonzero zvipi zvingadai musati makokwa kusvika pari nhasi tichiona kuti kwangosara svondo rimwe chete
chokutangisisa ndechekuti musangano wedu hauchisina zita riri rakafanana neramaiziva rokuti zanu pf kwaane zanu g40 saka varume ava veg40 hatina ukama navo nokuti maonero avanoita hombe yebindura zvinhu yemuzimbabwe akasiyana nemaonero edu isusu
saka makakokwa munoenda here kumusangano
kana vakaendesa vachitaura neutungamiriri hwedu isusu tinoenda kumusangano kunovataurira zviri kukanganiswa nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika munomu munyaya dzemari munyaya dzeupfumi munyaya dzemabasa neuori hwese hunowanikwa munyika munomu ndo patinohutaura kwete tiri kure nevane simba pamusoro pazvo patisakatarisana navo
tinoona kuti utungamiri hwenyu makadzingwa mubato rezano pf hamuone here kuti dzimwe nguva ndozvaita kuti munge musingakokwe kumusangano uyu
ndaanichida kuti iwe ugadzirise kuti wataura kuti zano pf asi dai wati kudzingwa mumusangano weg40 ndozvakaitika wedu musangano hatidzingiki nokuti ndisu zvidhina zvakavaka musangano iwoyu saka hatidzingiki nemunhu hapana anogona kutidzinga
saka kana musina kudzingwa mubato kana kuti musingakwanisi kudzingika mubato muchaenda here kumusangano iwoyo
hatisi kuenda nokuti musangano vari kuorganiza kana kuti vari kuita kuti uvepo eg40
ko dzimwe nhengo dzenyuwo dzichaenda dzisiri muutungamiri mashoko apa hamungadzitaurira
kana paina anenge ari ikoko anenge achingovako hake but haazi kumiririra kureva kuti mahovhetenza haako asi iye ariko semunhu
avanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vadouglas mahiya vari parunare nestudio 7
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nzara yaramba yapfunya chisero kuchamembe kweAfrica uye iri kutowedzera sezviri kutaurwa nevanopa rubatsiro vachiti huwandu hwevanhu vatarisana nenzara hwakwira kusvika pamamiriyoni 13. Vakanyanyotarisana nenzara iyi vari munyika dzinoti Madagascar, Malawi neZimbabwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 14 vatarisana nenzara iyi sezvo nguva ino isiri nguva yekukohwa.
Mumashoko avo ekupedzisira pamusoro pekugadzikana kwenyika, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kushambadza urongwa hwavo hwekudzivirira America kubva kumagandanga mumakore masere vachitonga. Muzinda weWhite House unoti utongi hwaObama hwakwanisa kuvaka mibatanidzwa nemishandira pamwe nehurumende dzematunhu mukuderedza huipi hweIslamic State nemamapoka emagandanga vasingaremedze mauto eAmerica.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Gavana weRBZ Dr. John Mangujga vave nevhiki rimwe chete vaparura mabond notes kuti vaedze kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Hongu vanhu vari kutambira mabond notes aya, asi mitsetse mumabhanga iri kutoramba ichireba. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vari kutambira mabond notes nekuti hapana chembwa sezvo tenzi vararira mutakura.
Zviri kuitika ndezvekuti mumaket parizino hakuna mausa kana maus dollars, saka vanhu vazhinji vanga vachitomanikidzwa kunge vachishandisa kana kuti vachitora mabond notes kuti vange vachishandisa. Saka musondo rapfuura iri tirikuona kuti hongu dhimandi yemabond notes yanga yakakura. Hapana imwe alternative, hakuna maus dollars, saka vanhu vakawanda havana option kunze kwekunge vachishandisa mabond notes.
Mashoko aya anotsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuBloemfontein kuSouth Africa.
Ndapfuura nasimamasikati paCBZ nepaCape kunyanya, vanhu vazhinji vanga vakamira pamutese. Zvinoratidza kuti dambudziko remari rinenge richiripo yari tandiona ndekuti kuda mabhondi akaiswawo ari mashoma ekuti haasina kuwanisa zvokuti exchange rate ingabva yaita isiri 1-1.
Mari yakaparurwa navamangudya pari zvino ishoma zvikuru sezvo ichingosvika mamiriyoni 10 chete. Asi mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaDavidson Norupiri vanoti mabond notes akaparurwa aya ari kushanda sezvanga zvakatarisirwa.
Bond harisiro riri kukonzera kuti mari iite shoma. Mabond ari kutoita kuti zvive zviri nani, asi haana kuunzirwa kuti mari iite nani. Mari yakanga ichiunzirwa kuti itendevo kunze, uye zvakaitika ndezvokuti pane mari yakabva kubhanga guru reAfrexim Bank $200 million. Saka gavana pamwe chete nehurumende vakaona kuti nokuda kwokubiwa mari kuri kuitwa mari yekunze muno ichiindiswa kune dzimwe nyika, vakaona kuti vakaiisa iyoyo zvekare mune imwe mari inongoparara yotsakatika. Saka saizvozvo mari inonzi bond note haikwanisi kubudiswa kunze kana kuexternalizwa.
Ko chii chaizvo chakaipa hurumende ikangoparura mabond notes akawanda? Dr. Chitambara vanoti kuita izvi kuzvisikira moto muziso.
Iroro dambudziko iroro, I think dambudziko hombe iroro rekuti haukwanisi kuwachishandisa mabond notes kutenga zvinhu kunze. Ende hurumende pakasawa nedisipline yekurimita amaundi yemabond notes inenge ichiprindwa zvinogona kuzokonzeresa inflation nekuti muekonomi mune mazara mari yakawandisa but zviri kugadzirwa zvakaderera zvinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira.
Mashoko aya anotsinirwawo navamudzingiri vanoti mabond notes akawanda anoshandiswa kutsvaira madhora ekuAmerica mashoma achiri pamusika wemari. Vanorupiri vanoti mune ramangwana hurumende inoti ine urongwa hwekuparura mari yayo asi pari zvino izvi hazvikwanisiki nekuti zvinhu hasa zvagadzikana munyika. Kunzvimbo dzakaita seWestern Union, vanhu vari kunze kwenyika vanonzi vari kutumira mari vanhu vari kuZimbabwe vachikwanisa kutora mari yavo iri mumadhora ekuAmerica. Mubvunzo une wakawanda ndewekuti mari yemabond notes iyi icharamba ichishanda zvakaenzana nedhora rekuAmerica here. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhinduro iyi inogona kuwanikwa kumakore ekuma1850 apo Sir Thomas Gresham vaive maneja wamambokadzi Elizabeth wekutanga kana kuti Queen Elizabeth I vakati kana paine mari mbiri dziri kushanda panguva imwe chete, imwe iine uremu wegoridhe wakawanda, imwe iine uremu wegoridhe ushoma, ine goridhe rakawanda inoiswa mudura, imwe yacho ndoinoshandiswa nevanhu panguva iyoyo. Uyu ndoo mutemo unonzi Gresham Law nenyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM cheve chidiki tiri kutarisa dambudziko reHIV AIDS munyika uyewo nenyaya yeparurwa kwaitwa mashoko enyika nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kuti taure nenyaya ye State of the Nation address yava Mugabe, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Vechidiki vanosvika zana vachawana mukana wekudzidziswa nemakambani pamwe nanamuzvina bhizimusi kuitira kuti vave neruzivo rwemafambisirwo pamwe nematangirwo emakambani. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichinhasi muHarare, Dr. Eve Gadzikwa, mumwe wamadzimai anozivikanwa nezvemabhizimusi munyika, vati chirongwa ichi chiri kuitwa nesangano rakaumbwa rekubatsira vechidiki reCambus Community Foundation CCF kuitira kuti vechidiki vawedzere dzidzo dzavo nekubata mabasa ezvavanenge vadzidza muzvikoro. Dr. Gadzikwa, avo vanova imwe nhengo yebhodhi reCCF, vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru vechidiki kuti vave neruzivo rwemukirasi pamwe neruzivo rwemabasa.
After taona kuti vana vari kubuda mumacolleges vari kusangana nedambudziko rekuti vanenge vaine chipepa chavo chegraduation asi vanenge vasina support inovabetsera kuti vawane experience, practical experience. Saka isusu chatiri kutaura ndechekuti kana mwana aenda kuchikoro anowana degree rake, ngaawanewo mukana wekudzidziswa nemacompanies ane experience muarea yaakadzidzira kuitira kuti agozokwanisa kuita more practical. Mazuva ano zvinhu zvatakatarisira muno muZimbabwe ndezvekuti tikuda kuti youth yedu painobva kuzvikoro inokwanisa kucontributa to this economy. Saka tiri kuona kuti vana vedu vari kurasikirwa nenyaya yekuti havana mukana iwoyo.
Vatiwo chirongwa ichi chabatsira zvikuru panguva ino apo vana vari kuzvikoro zvepamusoro vari kushaya makambani anovatora kuti vadzidzire mabasa vanenge vachidzidza kuzvikoro.
Chinhu chatakaona ndechekuti in the past macompanies anga achitora mastudents handiti, but over the past ngati the past few years takaona zvakaoma, macompanies akawanda achada kutora mastudents. The major difference iripo paprogram yeCCF yatalauncha nhasi nematachments anga aripo kudhara, it's a very structured approach. It's structured in the sense that my students are unselected amongst other students.
CCF yabatana nemao masangano evechidiki kuti chirongwa ichifambire mberi anosanganisira sangano reYouth Council of Zimbabwe, Youth Employees Zimbabwe, Global Shapers Harare Hub nemamwewo. Vasungano chisina vange vakamirira Zimbabwe Youth Council vanoti vafadzwa zvikuru nechirongwa ichi sezvo chichaita kuti vechidiki vave neunyanzvi mune zvemabhizimusi.
Chirongwa che campus community mentorship program cha launch wa nasichi. Tiri kuona chiri chirongwa chakanaka uye chichabatsira vechidiki vari muzvikoro kunyanya zvikoro zvepamusoro vanga vaine dambudziko guru rekushaya maattachments. Isi tinoona kuti kana vakange vane mamendos atingati vanovatevera vari kutevera in terms of kudzidza kwavari kuita vanokwanisa kuwana linkage yakasimba kumacompanies avanenge vachishandira.
Asi vatione kuwanda kwakaita zvikoro zvedzidzo yepamusoro vana zana chete pagore vashoma.
Tanzwa muparuri wechirongwa achitaura zvefiga ye 100. Shuviro yedu yanga iri yekuti tine makoreji nemayunivhesiti akawanda muno muZimbabwe. Zvanga zvakanaka kuti vese vana vari kumakoreji wayo vaparticipate. Zvazvakanaka chaizvo kuti deno taiona 100 pakoreji imwe neimwe taiona dambudziko revana richiita shoma. Uye kana tabuditsa vana let's say for example 100 by 10 universities tobudisa 1000 ma students anenge abuda muchirongwa icho chichi 8 months tinoona dambudziko richidzikira rekuti vana havasikuwana ruzivo rwakakwana nekuti mentorship ruzivo runowanikwa kusingawanikwi muchikoro asi runowanikwa kune vakazodzidzira vari kumani industry.
Mumwe wevechidiki ari kucatholic university Tendai Handina anoti chirongwa ichi chabatsira vechidiki kuti vadzidzire zvinodiwa kumabasa.
Pane kusiyana kunoita kudzoka kwatoita tiri kuchikoro nezvozvo tarisirwa kwatiri tamu mabasa zvinotibatsira kuti kukwanisa kuzvisa zvinhu zviviri izvi pamwe chete zvichitibatsira kuti tigoziva kuti chii chinodikanwa kana takunoshanda chaizvo. Ndoona kuti nini pati tiri kuchikoro zvakawanda zvatodzidziswa asati zvekuti tinozviapplya sei tasvika mumabasa. Asi chirongwa ichi chinotibatsira kuti kunonaziva kuti tinozviapplya sei mabasa uye kuti tinozvibata sei kana tasvika mumakambani akasiyana-siyana.
Nhengo yeJunior Chamber International Capital Zimbabwe muzvare kudzai mayanga vati vechidiki vanofanirwa kuvakwa kuti vagonewo kuvandudza upfumi hwenyika.
Hatisi kungobata vana vechidiki chete, tiri kutarisira vari mumakambani kuti vange vachizobatsira kukurudzira kuti vanhu vechidiki vawanikwe vachishanda nesimba, vakwanisewo kushandisa pfungwa dzavo kubuda nezvinhu zvingaita kuti nyika yedu ibudirire mune makore anotera.
Dr. Gadzigwa, avo vanotungamirirawo Standards Association of Zimbabwe, vanoti vechidiki vachapinda muchirongwa ichi kwemwedzi misere uye vanoda kupinda muchirongwa ichi vachaita zvekunyorera vozosarudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sezvo nguva yedu yapera regaichimbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti hurumende yavo iri kutora matanho ekusimudzira mabasa eupfumi munyika.
Vagari vemuHarare pamwe nenhengo dzemapato anopikisa vanoshora mashoko aturwa mudare reparamende navaMugabe aya.
Vechidiki vanodarika zana vopinda muchirongwa chekudzidziswa matangirwo pamwe nemafambisirwo anoitwa makambani. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, nchiti tosangana zvakare mangwana.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWeezy kubva na7pm kusvika na9pm. Anokonika nemfaro ndini Blessing Zulu, tokusiya mina Chris Gande munhau dzechindevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mpalakazi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Once again, it gives me great pleasure to address this august.
Uhlelo lwethu lwezimpase lule 10 point plans. Uhulumende ukumela amazwi okuvuselela ingadi ezehlukeneyo, ezenzuzo, ezivalisa, ezokulima, ezokwemba, ezokulungisa, ezokwakha.
Umongameli Mgabe wethulele isizwe umbiko wakhe oqhakathekile wesimo sesizwe iState of the Nation Address.
Sina esihlala siseduze lefolosi siyakwazi ukuthi kwenjezelela kwetourism kubonakala ngabantu beqatshwa emsebenzini kuleyo msebenzi edila ngezezethekele efana namahotela efana njalo nakuma-transfer company operators.
Iningi elizweni elibalisa amalunga edale lephalamende lithi imbiko kamongameli Mgabe ayizange iphathe ngokugcweleyo okumqoka. Ikomiti yenhlanganiso ye-United Nations eqoqa usizo lokudla emazweni awezansi yezwekazi le-Africa e-Regional Interagency Standing Committee ithi idinga usizo lwemali yesiphangiphangi yokuthengela inkulungwane lenkulungwane zabalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mgabe wethulele isizwe umbiko wakhe oqhakathekileyo wokugqiba umnyaka ekhangela ube kusenzakala elizweni oweState of the Nation Address. Waphatha indaba ezithile ezigoqela uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa ezamabhizimusi olwezimaset. Wafisela uzulu ikhisimusi lomnyaka omutsha omuhle ongelangozi. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mugabe wazise amalunga edale lephalamende ele-National Assembly lele-Senate ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo aqinileyo okuthuthukisa umsebenzi wezenotho ngenjongo yokuthi ilizwe lenelise ukulungisa impahla enenyi eyokuthengisela kwamanye amazwe hathi ukuthi lona lihlale lithenga kokuphela. Uphinde wathi kuqakathekile ukuthi kuthuthukiswe imisebenzi yokulima kanye loyokwemba amatshe aligugu.
Once again, it gives me great pleasure to address this august.
Uhlelo lwethu lwezimpase lule 10 point plans. Uhulumende ukumela amazwi okuvuselela ingadi ezehlukeneyo, ezenzuzo, ezivalisa, ezokulima, ezokwemba, ezokulungisa, ezokwakha lokwethekelela. Inhloso yethu ngeyokwenza abazi umsebenzi sibe zingcitshi zokutholisa ulwazi kwabantu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Only Siziba uthi ngempela umzwile umongameli kodwa njengoba engumuntu omdala ulamahloni lokuthi athi izim asset ayiphumeleli ngoba imisebenzi abayithenjiswayo ayikho, amankampani avalile njalo lokhetho oluzayo seluseduze.
O president uyavuma ukuthi bayehluleka ngezim asset. Angeke afune ukuthi avume ngumuthi njengomuntu olesikhundla elizweni, kodwa izimasethi is a total failure. Umsebenzi wonke sasiyithenjisiwe awula ama-graduate sephumile kathesi ukwebagraduata abala msebenzi, and nxa sikhangela impilo ukuthi siyaphambili ngaphi vele awula msebenzi.
Wathi izulu lingaphandle kwamandla akhe kodwa abahlelanga kahle kwezokulima ngoba umhlabathi ukhona kodwa akulinywa.
Inkalakatendle ukuthi bona ngokwabo njenge-government njengohulumende abafakanga izinto in place for i-agriculture ukuthi be-righti. Njengoba bathathela abelunga amapulazi bayehluleka, akula nto ekhona lapho. Abakwanisi ukuthi babanike ama-implements, i-fertilizer, inhlanyelo lento eziningi.
Umongameli Mugabe ufisele abantu ikhisimusi elihle elingela ngozi, kodwa usiziba uthi izindlala zodwa akula mali emabhanga.
Akula khisimusi enhle, sithwele nzima especially ngama-bond notes la asebuyile. Mina ngombono wami ngibona ama-queues amaningi ezabakhona imali siloke sidubeka next year. Vele sizaqalisa umnyaka siloke sithwele kanzima.
Umnumzana Thembani Nhliziyo okubhizimusi lokuthwala abantu ubike ukuba akula bhizimusi.
Nami njengomuntu oku-transport industry ngivumelana lakho, ngiyamsekela umongameli. Kodwa ke uhluphe silalo abantu abalamali. Ibhizinisi yethu ku-transport iphansi. Angazi njengoba isikolo sizavalwa mhlawumbe sikhale ukuthi mhlawumbe kuzoba bamahluko kulokho esikikho.
Laye uvumelane lo mongameli ethi abafisi ikhisimusi elengozi.
Data sizifuna ingozi ngoba ingozi sikulema imphefumulo yabantu, thina siphila ngabantu. So uma usiba lezi ngozi zingaba ziningi kubulala abantu abathatha imphefumulo yabantu abaningi, thina kuyiba besiphila ngabo. Hlupho lolo lwemali siyalubona sibili, kodwa angeke sitsho ukuthi ubani ngiyo le mali.
Osakhulayo uMthokozisi Ndebele yena uthi umongameli uchiye abasakhulayo phandle ngoba uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezescience olweSTEM lutholise abafundi abazinkulungwane ezinhlanu imali yesikolo, kodwa kulabafundi lonyaka abedlula inkulungwane ezine elengxenye abayeke isikolo bayakwenda.
Hayi, umongameli welize simbonile njalo simzwile lapha emaredweni, kodwa ukuthi sibili kukhona sibili okumqoka sibili esingathi sibili sikuzwile kuspeech sakhe, hayi ngabe ngiqamba amanga. Ukhulume ngokuthi kulabantwana abeSTEM kuthiwa ibhadalela abantu abayi 5000, but nxa sithi siyakhangela nje inhlanganiso ezizimele zodwa kulama-reports athi wona kulabantwana abaphosa bafike 4500 abasuke abachiye izikolo bayakwenda. At least upresident bemele ukuthi angakhulumi kuphela ngama-successes asebewenzile, kodwa kukhangele njalo lodubo olukhangelane labantu abatsha abasakhulwayo.
Wengeze ethi umongameli akulanto emqoka ayikhulumileyo, ubegcwalisa nje ukuthi ngoba kumele akhulume lesizwe.
Ispeech sanamuhla ngicabangela nje ukuthi bekungupresident njengoba ebuya ezoziveza nje ebantwini ukuthi njengoba nxa kuthiwa i-state of the nation upresident kumele akhulume, kodwa eqinisweni sibili hhayi, ekungathi sibili izinto ezile-substance hhayi. Mina ngingaqamba amanga ukuthi ngizizwile, ngoba njengabantu abatsha besikhangelela ukubana upresident a-address uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi, a-address i-issue eyama-bond notes lokuswelakala kwemali. Si-majority yelizwe nxa kuthiwa state of the nation ku-addresswa thina abantu abatsha. So nxa engazange a-address ama-issues aqondane lathi, ngicabangela ukuthi vele hhayi bekungela state of the nation address.
Abanye abaxoxe le-Studio 7 bathi inkulumo kamongameli yabhalwa kudala ngoba akakhulumanga ngendaba ezimqoka ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqala ukusebenza kwemali yephepha yohlobo lwama-bond notes, kodwa waphatha kuphela udaba lwendlala. Abesifazana bona bathi udlakela oluqondiswe kwabesifazana luqhubekela phambili ezweni, kodwa uhulumende akalanyathelo alithetheyo njalo umongameli udlule engacaci kulolu daba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siyabonga Mamoyo. Lokhu sikudaba olufanayo, amazwe amaningi emhlabeni jikelele ayapha iqesha umongameli ukuthi azise uZulu ngesimo seselizwe, i-State of the Nation Address. Umongameli uyethulela uZulu okuyabe kusenzakala okumqoka, njalo lokuthi elakusasa lelizwe ulibona njani. Kodwa iningi elibalisa amalunga edale lephalamende lithi imbiko kamongameli Mugabe kayizange iphe ngokugcweleyo okumqoka okufana lokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes, lodaba lweholo lwezisebenzi zakhe olwe-bonus, kodwa kazange athinte lezi ndaba. Umbiko kamongameli Mugabe kawuphanga njalo osomabhizimusi ithemba lokusungula amabhizimusi elizweni. Sixoxe lelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MDCT othi imbiko kamongameli Mugabe itshengisa umuntu osekhulile ongasazi ukuthi kanti vele uthini.
kuyabe kukhangelela ukuthi uza akhangela umumo wendlela izinto ezimi ngayo elizweni, ikhangela into ezifana ngejikelele lempila kahle le-welfare yabantu, ikhangela nje jikelele ngezinto ezifana ne-employment, indlela yokuqatshwa, indlela abaqatshwe ngayo abantu, employment creation ngaphakathina kwelizwe. Ikhangelela ukuthi umongameli ekhulume ngendaba zokuthi izimali njengoba kulezimali lezi ezitshe ezikhona zizasebenza njani, kulama-negative consequences ezimali zona leziyana siyabe sikhangelela ukuthi sizwe ukuthi ngokubona kwakhe izimali leziyana zizayenza njani ukuthi umkhonomi ukhule. Now ukuza kukamdala uMgabe akazange eke eqambe ngezinto zona lezo, ukhulume nje ngezinto ezifana nokuthi ukhangelela ukuthi izulu lizakuna, abantu abakhulekela izulu. Ukhangelele just the same old story nje, izinto ajwayele ukukhuluma ngazo zima-asset, but sibili hayi isipichi sikaMgabe kayisiso abantu akade besikhangele. Njalo abanye esibe lethuba lokumbona seduze uMgabe besikhangelela ukuthi mhlawumbe siza kuzwa nje ezama ukuthi etshele ilizwe phela ukuthi ngendlela esengikhule ngayo ngibona angani ngingachiya engxenye yephrofethi ngomnyaka ozayo, ngoba iqiniso elaziwayo Christy ukuthi uMgabe usekhulile, akasekhulile kathesi ukuthi noma ukuhamba yedwa akasakwanisa umuntu osehambe banjiwe.
Sizwa ephathe udaba lokubana kwezokwethekelelwa i-tourism kungani kube lenguquko kuthuthukile, ungathini wena njengomuntu ovela endaweni layo eyethekelelwayo?
Uyabona ukuthi nxa sikhuluma nge-tourism Chris, esikukhangeleleyo nxa kuthiwa khona i-tourism siyengezelele. Thina esihlala siseduze lefolosi siyakwazi ukuthi kwengezelela kwe-tourism kubonakala ngabantu beqatshwa emsebenzini kuleyo msebenzi edila ngezezethekele efana namahotela, efana njalo nakuma-transport transfer company operators. Sibona njalo laba abathengisa okubazwayo labo sebethengisa ukuthi ibhizimusi isikhona. Kodwa esikwaziyo lakathesi ukuthi efolosi abathengisa okubazwayo lakathesi kabalamali behluleka noma ukuthi bebhadalele abantu ababo izikolo, ngabala lapho abangaya khona, ngabala kabazi ukuthi bangenza njani, abadinga umsebenzi lokhu ingatholakali. Actually sesibona abanye bengani bayamiswa, laba abaqathayo abayibo abaqathayo abamahotela lamaye amakampani zikhona sebehlisa inani.
Sizwe njalo ephatha udaba lokubana uhulumende uzangezelela imishini yokugaya amandla kagetsi, ukubona njani lo?
Uyabona ukuthi uMgabe into akade zama ukuyitsho laphana ngamafitshane ngeyokuthi bazayengezelela ukuthatha izikweletu.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga letale lephalamende njalo engowebandla le-MDCT, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwethulwe nguMongameli Mgabe embikweni wakhe owe State of the Nation address lapho aphathe ngohlelo lokwabela abasakhulayo umhlabathi emadolobheni lokunye okunenginengi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yeJapan umnumzana Shinzo Abe ubikwa engasoze axolise ngokuhlasela kwelizwe lakhe ekhunjini lolwandle ePearl Harbor kwele eMelika ngomnyaka ka-1941 ekwethekeleleni kwakhe esihlengeni seHawaii ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele France umnumzana Bernard Chazeneuve usekhethwe ngumongameli Francois Hollande ukuthi athathe isikhundla sokuba inhloko kahulumende. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana libikwa selehlile laya ngaphezu kwenkulungwane ezimbili lisuka kunkulungwane ezisithoba eziyisikhombisa eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana liqinisa imithetho yokupha incwadi zokungena lokusebenza elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya wethula lolu daba ngugceleyo seGaborone kweleBotswana.
AbeZimbabwe abangena eBotswana bezodinga umsebenzi babhekane lobunzima ngoba inkokheli yeGaborone isingaphi nje mahlana amaphepha okuhlala kanye lokusebenza eBotswana. Inombolo esanda kwethula lugatsha lukahulumende lwe-36 Botswana lutshengisa ukuthi abavela eZimbabwe besebenza eBotswana okusemthethweni selehle kumalisayo lisuka kunkulungwane eziyisikhombisa eminyakeni emibili edluleyo layawela kunkulungwane ezimbili namakhulu amane 2419. Inani labasebenza eBotswana bevela kwamanye amazwe lingaphezu kwenkulungwane eziyisithupha i-6527, okutsho ukuthi abeZimbabwe bayisilinganiso esingamachumi phose amane ekhulwini i-37% uma kuhlanganiswa inani lezisebenzi zabavela phandle. Iningi ngabesilisa abaphethe amaphepha okusebenza eBotswana bengaphezulu kwamachumi ayisikhombisa i-70% ekhulwini uma kuqathaniswa labesifazane. Abasebenza emaplazini kanye lakwakheni yibo abahamba phambili belamaphepha okusebenza. Unkosazana Irene Dlomo osebenza eGaborone uthi ukwehla kwenani labaphiwa amaphepha umlayezo obalulekileyo usuka eBotswana ikakhulu kumazwe anjengeZimbabwe.
The situation yama numbers la ama-permit itshengisela ukuthi akusalula ukuthola umsebenzi eBotswana. Njalo kuyikunika umlayezo emazweni anjengeZimbabwe ukuthi labo kabalungise eyabo i-economy ukuze abantu babo bayisebenzela khona ngayo. Njengoba abalapha bona sebekhangele awabo ama-citizens kakhulu.
Unkosikazi Silethemba Mhlanga yena uthi inombolo ikakhulu ngabeZimbabwe ayisiso siboniso esiqondileyo ngoba kuleningi elisebenza lingelamaphepha njalo inkulungwane lenkulungwane zingena eBotswana ngudlu.
Inani lele silizwayo nganika isilo ngoba esikwazi ukuthi iningi labantu beZimbabwe sebekhona leBotswana. iBotswana ingunumber 2 kulandela iSouth Africa, so kukhona ukuthi abantu abaningi bahlala ungekho emthethweni njalo abanye kungenzeka ukuthi kabangeni futhi ngendlela eziqondileyo bangabe beseqa endaweni ezingayisizwa emabhodi kuze bafike eBotswana, yikho bengaziwa njalo le nani labo lingeke liqondwe kahle.
ELiSouth Africa elisebenza kakhulu kusikhundla esiphezulu ikakhulu emgodini emba amatshe aligugu kanye lesigaba esiphatha ezemali bayalandela phose ngenkulungwane ezimbili. Amanye amazwe afana labo Zambia, Kenya, India kanye leChina ayalandela eyabelana inkulungwane ezimbili esiseleyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.
Ikomiti yenhlanganiso ye-United Nations eqoqa usizo lokudla emazweni awezansi yezwekazi le-Africa, i-Regional Interagency Standing Committee, ithi idinga usizo lwemali yesiphangiphangi yokuthengela inkulungwane zabalambayo ukudla emazweni awezansi ye-Africa. Linhlanganiso ithi abadinga uncedo lokudla eZimbabwe sebesedlula izigidi ezine. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba obuseJohannesburg lamhlanje, ubona ngezosizo lokudla emazweni asezansi yezwekazi le-Africa enhlanganisweni ye-United Nations, umnumzana Tino Pakala uthe indlala ebangelwa ngumkhathi odalwa ukutshisa phezu kwamanzi olwandle owe-El Nino yisitshiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lesithupha besendlaleni emangalisayo emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Umnumzana Pakala uthi eZimbabwe lakho indlala idla amahabulo. Izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezine 4,300,000 zidinga usizo lokudla ngesiphangiphangi. Uphakala uthi emalini abayifunayo ekulwiseni indlala eZimbabwe kusasilela amadola edlula izigidi ezilikhulu 140,395,910 dollars.
Zimbabwe, mid this year, we were looking at 1.86 million.
Zimbabwe, lonyaka besikhangelele abantu abayi 1.6 million abadinga uncedo lokudla. Lelo nani selengezelelekile laya fika ku 3.1 million okulinani labantu abadinga usizo. Kodwa ke sicabangela ukuthi bonke abadinga usizo bayidlula leli nani.
Wathi Zimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili kwezokusilela kokudla okwakha umzimba lamanzi ahlanzekileyo. Phakathi kwamazwe alichumi lanhlanu abhekwe yile nhlanganiso, iZimbabwe ngelinye lamazwe amahlanu adinga usizo ngokuphangisa okwedlula la amanye. Ngokutsho kombiko owethulwe yile nhlanganiso, isimo sendlala lesi sezichaye kwazwela ebantwaneni. Okokuthi kudingeke ukuthi abantwana bedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili, 23,000, badingelwe usizo lokudla. Umcebisi enhlanganisweni ye-UNICEF unkosikazi Karen Allen utshele iStudio 7 ukuthi indlala ka-El Nino le iqala ukuhlukumeza abantwana bezalwa baze babe badala.
Pregnant mothers not well cared for, so difficulties with child.
Mama abazithweleyo abatholi ukunakekelwa ngokugcweleyo okuyinto ebangela ubunzima nxa sebebeletha bese ke kuphazamisa impilakahle yabantwana abazalwayo. Abantwana besikolo labo bagcina bengasayi esikolo ngenxa yendlala kanti bagcina besenza izinto ezifaka impilo zabo engozini ukuze bathole ukudla.
Kusenjalo i-RIASCO ithi lindlala ayihluphi bantu kuphela kodwa idlisa izifuyo imbuya ngoluthi eZimbabwe. Le yinto egcizelelwa ngobona ngezokulima enhlanganisweni United Nations umnumzana Sina Luchen.
Provision of livestock feed to supplement.
Kudingeka ukudla kwezifuyo ikakhulu lezo ezimithiyo. Kule mizamo njalo yokulethela izifuyo lezi amanzi.
Inhlanganiso lezi ezulisa isimo sendlala zithi loncedo eziludingayo nxa lungasatholakalanga isimo singaba sibi kakhulu ngo-2017. Bale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedictine Hlapho.
Kulabantu abaningi abathanda ukutshela abanye ukuthi bangeke benza amaphupho abo afezeke. Kodwa umculi osakhulayo oyintombazana uSimangizwe Nkiwane useveze ukuba lokhu akusiloqiniso. Okunengalolu daba ake sizwe exoxa lo Mike Hobe oweStudio 7.
Ngomeni zami ikakhulu ngicula ngokuphathwa kwabomama hlungu esithi i-human abuse, human abuse ne child abuse ke abantwana abagoqelwe lapho neyidakamizwa, i-drug abuse nezinto nje ezenzakala empilweni engihlangana nazo ngoba ngaphandle kokucula ngiyabhala njalo ingoma. So kusho ukuthi ekubhaleni kwami ngiyabhuka ukuthi lana kwenzakaleni, lana kwenzakaleni, bese ngihlala phansi ke ngibhala okunye nje kwenzakale nakini.
Ngani uthanda ubhala izinto ezinjalo?
Okay, kwenza ngibhala into ezinjalo ukuthi izinto ezenzakala every day. Uthole ukuthi ukujayiva empilweni yomuntu, omunye akakwazi ukujayiva every day, ujayiva ayi-one. Cause kokunye ngiyabhala nangothando. Ekuhlukumezeni kwabomama lana labantu abathandanayo, uthole ukuthi ngibhala ngiyabhala ukumezana kwabo. And then nangakho ukujayiva-ke ingoma, ngathi zimbili ingoma engizibhali ngokujayiva. Uthanda ukuthi abantu bafunde lapho ukuthi uma umuntu enza iphutha, leli phutha angalilungisa kanjani.
Ngomuntu ohlabelayo yiziphi inkinga uke wabhekana nazo emsebenzini wakho?
Emsebenzini wami inkinga engihlangane nazo ngabantu abadiscouragedayo, angazi ugama engalisebenzisa kangcono, ukuthi uthole ukuthi ufuna ukwenza olunye olusho ukuthi umuntu uzothi hayi ungayenzi le. Njengami esikoleni bengikhali kakhulu esikoleni, so abantu bebenokungibuza ukuthi hayi ngoba wona the way indlela ofunde ngakhona, why ungabi udokotela or why ungabi umbalisi esikoleni kodwa ngibachazela abantu ukuthi amaphupho wethu awafani ungazalwa yebo ukuthi uzoba udokotela ube nesifiso sokuba udokotela kodwa ngaphambilini ngokuya kwesikhathi uthole ukuthi wena ufuna ukuba umculi ngoba vele mina ukuthola ngicale ngisasemncane bengina 9 years esikoleni bengibhala ingoma uthi kune-practicing day inhloko esikoleni ingibize bacela ukuthi ngibhale ingoma ngicule uthole ukuthi mhlawumbe isikole sonke sicule ingoma ebhalwe yimina
Ulasi isiluleko na sokunikeza abantu abafuna ukuhlabela kodwa babhekane lenkinga esifana nale zakho.
Yebo nginaso. Ngifisa ukuthi abantu bangalashi ithemba. Wenze lokho ofuna ukuba yikho khona, hayi ukuthi ngoba ufuna ukujabulisa umuntu. Kubuhlungu kanjani empilweni yakho ukuthi uphile impilo yakho ukuthi ufuna ukujabulisa umuntu, uyenze wena into ongayithandi. Kumele yenze into oyithandayo ugcwalise isifiso sakuphela le mpilo esiphelayo imfishane. Kufuna ukuthi uthole umuntu uyazashona ngayenzanga lento abefuna ukuyenza ngoba ejabulisa abanye abantu. Nenye into engifuna ukuyiluleka ngabantu abaculi ne, kuyo yonke indawo kunabotsotsi. Nasemculeni bakhona utsotsi futhi. Uthole ukuthi uya e-studio namhlanje. Usuyobuza ukuthi ngifuna ukusula ngifuna ngingabhadala malini bakutshela ukuthi okay bhadala imali engaka uze ngosuku oluthile uzorekhoda ma uya lapho usole ukuthi isitudio esinjalo asikho khona nalento nasemculeni uthole ukuthi nalabo abantu abarejistanga nokurejista kumele abantu bavula amehlo lapho
laba abafisa ukuthola ingoma zakho bangazithola ngapha
kusho ukuthi ingoma zami manje ngiqeda ukukhipha ingoma negeto rafu zisa-distributor endaweni zomculo ama-music stores abafuna ukudownloada ku-YouTube zikhona naku-Google uma ungathypha nje igama lami wonke ama-pages aphuma okubalelwa bo-YouTube nezinye ama-interview ami namanye ama-interview amaphuma emaphepheni ku-Facebook ngiyatholakala nginama-account awu-2 i-reason nginama-account awu-2 ngifuna ukuthi wonke umuntu akwazi ukungithola le i-account engiseyigcwele uthole ukuthi uthumele i-request ikutshele ukuthi this person has reached i-limit ngoba vele eyakuqala sengirithile i-limit then S2 nginika labo ayithuba abangangitholanga ukuxhumana ku-face account ngingakwazi ukuxhumana ku-Facebook account yes2 ku-Twitter ngiyatholakala naku-Instagram igama uSima Ngaziwe Sima Nkiwane
Siyabonga ke Mike Hobe wo Studio 7 obexoxa ke lo nkosazana Simangaziwe Nkiwane ohlabela ke ese Johannesburg. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Robert Mugabe wethulele isizwe umbiko wakhe oqhakathekileyo wesimo sesizwe o State of the Nation kodwa iningi lisithi hayi amazwi lawa kazange abe aphathe ngokugcweleyo okumqoka elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande ngelithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.